neck.
Mabasa makuru Yesu anoramba achiita mabasa makuru anoramba Yesu anoramba Ishe achiita Iye Yesu anoramba Achita, ye Jesu, achita, ye Jesus, he keeps on doing, he keeps on doing, yeah, for he keeps on doing great things. Jesus, he keeps. He keeps on. makuru pati nonama maiwe munotinzwa pati norumbidza munotinzwa moratidza tiratidze tiratidze motiratidza mabasa 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 makuru Mama.